Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 24 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato remDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Thokozani Kube nevamwe vavo vasashandise zvinyorwa kana kuti masymbols eMDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzeZANU-PF dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari dzebato iri muguta reMasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro mubulawayo Justice Francis Bere varasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Thokozani Kube nevamwe vavo vasashandise zita kana zvionesero kana kuti masymbols eMDCT. Vabere vativo MDCT yavachamisa ibhadhari magweta amuzvare Thokozani Kube. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Vabere vati chikumbiro chechikwata cheMDCT yavachamisa hachingaonekwe sechechimbi-chimbi sezvo paine makakatano pakati pechikwata ichi nechinotungamirwa namuzvare Kube ekuti ndechipi chikwata chaicho pakati pezviviri izvi chine kodzero yekunzi ndicho MDCT yechokwadi. Dare ratiwo chikwata chakakwidza nyaya iyi mudare chibvise mari yakabhadharwa magweta nechikwata chaipikisa nyaya iyi. Kweta ramuzvare Kube, muzvinafundo Love Mo Maduku, vati vafara nemutongo wedare nekuti zvagara zviri pachena kuti pari zvino pazvikwata zviri zveMDCT hapana chine kodzero yekuudza chimwe zvekuita.
Dare rati pane mapato maviri anoisa rekuti MDCT, yava Kube neyana Chamisa, ese anokwanisa kushandisa mazita iwawo. Kusvika pazogara dare rinotarisa kuti pakati pemaviri ava nderipi chairo chairo dare rinonzi ndiwo reMDCT. Dare raenderera mberi richiti haisi nyaya yekuti ndiani ane vanhu vakawanda kana nevanhu vashoma, kutarisa chaiko constitution. Saka ndozvavataura. Saka nenyaya yevati hai haisomburi nyaya yaifanira kunge vamhanya kuuya kuno kukoti, vakanganisa vakapedza nguva, saka yaraswa nyaya.
Vamadhuku vati zvaturwa mudare zvinosimbisa nyaya yavakakwidza kudare reconstitutional court yekupikisa kudzingwa kwamuzvare Kube kubva mudare reparamende vachiti MDCT yavachamisa yange isina kodzero yekuita zvayakaita. MDCT inotungamirwa navachamisa yaive yakwira kudare mushure mekunge muzvare Kube vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiti ndiwo mutungamiri chaiyewo MDCT. Gweta reMDCT inotungamirwa navachamisa vaLucas Ngomo vati havana kufadzwa nemutongo waturwa naJustice Bere vakati vachaona kuti vokwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete mushure mekuona mutongo waturwa navabere zvizere. VaNgomo vati sezvo sarudzo dzave pedyo kuti zvikwata zviri zveMDCT izvi zvirambe zvichishandisa zita rimwe chete kunogona kuvhiringidza vamwe vatsigiri pakuziva kuti bato ravo chairo nderipi. VaJameson Timba avo vanove nhengo yeNational Council yechikwata cheMDCT yavachamisa vati vachatura kubato ravo zvabuda mudare uye vachaziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge National Council yebato iri yagara pasi mangwana ichizeya nyaya iyi.
Chabuda mudare ndechekuti mutongi watakaunzira zviro izvi kuno kuhaikoti haana kutarisa dambudziko iroro ratakaunza kuno. Ndiyo patiri apa. Kana ndabva pano tichanopa report kutungamiriri womusangano. Mutungamiriri womusangano wozopa direction kuti direction yataa kutora ndeipi. Iye zvino handisati ndapa report iyoyo, saka ndikwanise kuti ndikutaurirei kuti danho raakutorwa nderipi izvozvo.
Muzvare Kupe avo vanoti ndivo vane kodzero yekutungamira MDCT mushure mekufa kwavamoge Mutsvangirai vakadomwa kuve mutungamiri wechikwata chavo cheMDCT paCongress yeChimbichimbi yakaitwa nemusi weMugovera. MDCT zita raishandiswa munguva yesarudzo neMDC panguva iyo yaitungamirwa navamoge Mutsvangirai vasati vafa. Izvo zvakaitirwa kuti vatsigiri vavatsvangirai vazive pekuvhotera zvichitevera kupatsanuka kwebato iri muna 2005. Musarudzo dza 2008 ne 2013 vaWelshman Ncube nebato ravo vakakwikwidza vachishandisa zita rekuti MDC ukuvo vatsvangirai vakashandisa zita rekuti MDCT asi zita chairo rebato riri MDC. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Nengo dzezanu PF dziri kufamba nemotokari tineurombo. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Dzimwe dzenzvimbo dzisina mvura dzinosanganisira Avenues, Kuwadzana, Mufakose neMbare. Muzvare Ana Chibhamu mugaro wekuma Avenues vaudza Studio 7 kuti zvava kuvaomera kugara mudzimba dzine zvimbuzi mukati nekuda kwokusavapo kwemvura.
Ini ndiri mugaro wema Avenues ndane svondo rese ndisina mvura. Kutarisa shuwa kuti matoilets edu ari mumba. Takafesana nawo every day kusina mvura zvinhu zvakatiomera. Kanzuru haisi kuratidza chido chokuda kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Tichaenda kukanzuru ikoko kunoona kuti tagara ipapo pacouncil office vachitipa mvura yekugeza nemvura yekubika. Because isusuka hatingagari tichinyeperwa maretsi tiri kubhadhara zuva nezuva. Hatisi kujamba kana mwedzi asi tinoona kuti iyo kanzuru haina chido nokugadzirisa zvinhu zviri kunetsa panyaya yemvura.
Mumwe mugari wekukuwadzana Muzvare Abigail Tsoroti vatiwo havana kumboyambirwa kuti mvura ichaenda. Muzvare Tsoroti vatiwo vari kupinda mudambudziko rekuti vanoramba vachibhadhara mvura kukanzuru iyo mvura yacho isiko.
Kuti yakaendesa mvura pasina kana chiziviso chekunzi mvura yachona ichaenda. Panguva yachona yekuti vanhu mune musina kumbozvitarisira kuti mvura yachona ichaenda yopedza mazuva akawanda. Iroro nedambudziko kwatiri nekuti tinenge tisina kwekunoiwana mvura yacho. Tende chinokumbira kune vane mabhoho vemachechi. Vemachechi vachona vanenge vachitiwo takuvapidzira mvura yavo nekuti vanoshandisa magetsi kuti zvimabhoho zvavo zvishande. Saka tinenge takutowana rimwe dambudziko rekutanga kunyengerera varidzi vane zvibhorani zvavo kuti tinokumbirawo mvura.
Muzvare Tsoroti vatiwo kanzuro yeHarare haina hanya neutano hweveruzhinji kana vachiendesa mvura kwenguva ndefu. Panguva iyo zvirwere zvemudumbu zviri kuramba zvichiputika.
Zvinotoshamisa kuti kanzuro inoregerera mvura ichienda kwemasvondo akawanda kudai. Asi isusu tiri kunzwa kuti takatarisana nezvirwere zvemudumbu zvakafanana nana typhoid. Saka tinenge tichida kunatsonzwa kanzuro ititsanangurire kuti ine shungu here neutano hwevanhu.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatione kuda kwekukura kwakaita dzimuri kushayikwa kwemvura kunovhiringidza utano hweveruzhinji. VaShumba vati tarisiro yave yange iri yekuti kanzuru iendese mvura kunzvimbo dzinogara veruzhinji asi zvasvisi kuitika.
Dambudziko zhinji riri kutarisana newagari nderekuti kana wagara mazuva mazhinji wasina mvura zvinozovanetsa kushandisa zvimbudzi zvavo nekuti wagari wazhinji vanogara semhuri inenge ine pakati pevanhu vashanu kusvikira pagumi paimba imwe chete. Saka utano hunenge hwaakutovhiringika. Apa mazuva ano kune kolera, kune typhoid zvekuti kugagarisa kusina mvura tinotarisira kuti City of Harare kubudikidza nedipartment ravo reHarare Water wanofanirwa kuti ipapo panoshayikwa mvura wanofanirwa kuendesa mawater bowsers kunzvimbo idzodzo kuitira kuti wagare wakwanise kuwana mvura yekuti vamwe.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru yeHarare sezvo vanotaura vakamirira kanzuru iyi vanga vasingabatiki. Maguta eHarare nechitungwiza anogaronetsikana nezvirwere zvemudumbu zvakadai sekolera netyphoid nekuda kwokushayikwa kwemvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nhengo dzeZANU-PF dziri kufamba nemotokari dzakanamirwa mufananidzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzinonzi dzave kuramba kubhadhara mari yekupaka motokari muguta reMasvingo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vashandi vekanzuro vanoita basa rekubhadharisa vatyairi vemotokari vanoti vatsigiri vezanupf vari kuvashungurudza sezvo mutemo uchiti munhu wese anofanira kubhadhara mari iyo inozoshandiswa nekanzuro kugadzisa migwagwa mudhorobha. Varidzi vemotokari vanobhadhariswa masenzi makumi mashanu pamaminitsi makumi matatu kana dhora paawa imwe chete kuti vapake motokari dzavo. Vamwe vashandi vataura neStudio 7 asi varamba kudomwa mazita avo nekutyira upenyu hwavo vanoti vatsigiri vezanupf vari kufamba nemotokari dzakanzi #EDIsMyVote vari kuramba kubvisa mari idzi.
Isu vashandi vekanzuro ndofunga mashandiro atirikuita akurwadza nekuti periodi yatapinda ndeyemaelection zvokuti vanhu vari kufamba vane mota dzakanamirwa masitika akanzi EDIsMyVote apuresidendi wedu wenyika. Vakasvika pabeto vatava tichibhadhara mari yeparking 50 cents for 30 minutes kana kuti dollar motor 1 hour makapaka. Vanoramba kubhadhara mari idzodzo vachiti isusu hatibhadhari mari dzeparking nekuti tirivebato rekutonga. Zvinova zvakakonzera kuti vamotarist vanenge vachionawo zvichiitika vanashamba kubhadhara parking havachadiwo kubhadhara naivo vachitiwo, saka isusu nemhaka yemuchitibhadharisa kana repoti vachinzi musabhadhara mari.
Vamwe vashandi vanoti vanotya kusunga motokari idzi neganjo kana kuta clamping dzinenge dzaramba nekuti ZANU-PF inozivikanwa nemhirizhonga nekudaro vanotyira upenyu hwavo. Vagari vemasvingo vari kunyunyuta nemaitiro aya vachiti ivo vakaramba kubhadhara mota dzavo dzinosungwa neganjo votadza kufamba. Mukuru webasa muMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vashoropodza zviri kuitwa neZANU-PF achiti zvinotyora mitemo yenyika.
Isusu tagamuchira zvinyunyoto kubva kuvagari vemasvingo vari kutivo vari kuramba vachibhadhariswa mari yeparking asi vemapato ezvematongego enyika vachiramba kubhadhara. Vari kungoisa mifananidzo yemapato yavanobva vobva vataura kuti isusu hatisi kuzobhadhara zvinova zvisiri pamutemo. Hazvisi kutifadza sevanhu vagari vemasvingo nokuti tiri kubhadhariswa mari dzakawanda pazuva asi onzwa umwe munhu achiuya achinzi anopaka nguva yaanoda asingabhadhari kana sendi achishandisa simba rebato rezvematongego enyika. Izvo hazvisi pamutemo uye hazvisi kutifadza.
Meya weguta remasvingo vaubert fidze vati nyaya iyi yava kwavari uye vachatora matanho sekanzuro. Mutauriri wezanupf masvingo varonald ndava vaudza studio 7 parunhare kuti manyepo ari kutaurwa nevashandi vekanzuro vachiti bato ravo rine vanhu vane hunhu vasingaite zvina basa nezita remutungamiriri wavo. Vashandi vekanzuro vanoti nekuwanda kwakaita motika dzebato rezanupf kanzuro inogona kurasikirwa nemari yakawanda kana motikari idzi dzisingabhadhare mari sezvinoita vamwe vatyairi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuchamhembe kweguta reNashville kuTennessee ari kuenderera mberi achiedza kutsvaga chakakonzera kuti vanhu vana vapfurwe vakafa nemusi wesvondo. Mushure mekutsvagwa kwenguva yakati rebei, Travis Rankin akasungwa nezuro ndokuiswa muchitokisi zvichitevera kupiwa zita rake kwakaitwa mapurisa. Ku Kutsvagwa kwenzira dzekuedza kupedza gakava rezvematongerwo enyika muSyria kwasimudzirwa zvakare nhasi vamiriri vemakurukota kubva kunyika makumi masere neshanu vachiungana muBrussels kumusangano wemazuva maviri uyo uri kukokerwa neUnited Nations pamwe neEuropean Union. Mutedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti Zimbabwe ichaparura masovereign bonds kana kuti kutsvaga mari yechikwereti ichishandisa fojga, goridhe nezvimwe zvirimwa kuti ikwanise kuunganidza mari yekubhadhara mitero pazvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion iyo inoda kubhadharwa kuWorld Bank, African Development Bank nemamwe mabhanga ekunze. VaMukupe avo vari kuBritain murwendo rwekuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika vati vanofunga kuti vakabhadhara chikwereti ichi vachapiwa imwe mari. Ko, masovereign bonds aya anoshanda sei? Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanotsanangura.
Masovereign bonds dzimwe nyika dziri kuzviita essentially chinenge chingori chikwereti, but zvaakudependa manje nekuti tiri kuchiwana nemutengo wakaita sei, atikati interest rates. Interest rates kazhinji anenge achidetermainwa neyatingati pachirungu risk profile yenyika. Saka Zimbabwe nekuti risk profile yedu ichiri pamusoro, even taita sarudzo ichamboramba iri pamusoro tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka tinenge tichiwana chikwereti probably nemari inenge iri pamusoro.
Ko, chii chaizvo chichaitika kana Zimbabwe ikakwanisa kutengesa masovereign bonds aya? Tabvunza Dr. Chitambara.
Zvinogona kubatsira takakwanisa kuclear maareas edu ne World Bank, for example, ne African Development Bank. Zvinoita kuti vakwanise kutipa chizvimwe zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano, vanotiwo Zimbabwe haifaniri kuzvisungirira kubhadhara zvikwereti iyo ichitadza kugadzirisa upfumi.
Zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya, vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna Oktoba. Ichirovati in 6 months vaifana kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF. Tikarichiti paemari vakaita meeting vakaita tikupi mari musina mabhadhara World Bank. Hausoto vabhadhara chikwereti chajokoniya, saka tikupi mari murikupawana mari. Vana World Bank havakurumidzi kutipa mari. Pane politics apa. Iva vana World Bank ivava zvinyo vanovaitira nyore kubvisa chikwereti cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics.
Asi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti vanofunga kuti Zimbabwe ikabhadhara mari iyi inokwanisa kupiwa imwe mari yekuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge avo vaimbotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vanoti zvakakosha kuti nyika izive kuti mari yakakweretwa yakashandiswa chii isati yabhadhara.
Chekutanga ndechekuti ngatitange tamboongorora zvikwereti zvakakweretwa munguva yava Mugabe for instance, munguva yehurumende iyoyi yeZanu inongovapona nhasi. Timboongorora kuti mari dzakapiwa dzacho dzakamboshandei, dzakabatsira chii nyika, kuitira kuti tigone kuona kuti isu senyika zvakatinakira here kuti tibhadhare zvikwereti izvi. Nekuti kubhadhara zvikwereti kushandisa homwe yenyika. Homwe yenyika inofinanswa nevanhu, inofinanswa kuburikidzwa netaxation, inofinanswa kuburikidzwa nezvakawandawanda zvinongoitika patichiti hurumende iri kukolekta revenue.
Dr. Chitambara vawedzerawo vachiti kana Zimbabwe yokwereta imwe mari zvakakosha kuti itore matano ekuona kuti mari iyi yashandiswa nemazvo.
Hongu kana tichikwereta zvedu mari tichiinvesta munyaya dzeinfrastructure panenge pasina chakaipa. But kana tiri kukwereta mari kuti tinge tichishandisa munyaya dzeconsumption kana kuti kubhadhara kwemasalaries, hazvimunzi pundutso kunyika. Saka hatingi chakakosha ndechekuti hurumende ichabuda musarudzo itange yaita ma-institutional reforms anoita bring back confidence.
Zimbabwe yave nechikwereti chinosvika mabhiriyoni 10 nezviuru mazana masere munyika nekunze. Vagari veko wachiazwa vasangana nasi ni vakuru wakuru vekambani ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company vachizeya zvichemo zvavo. Vagari ava vari kunyunyuta kuti hurumende iri kutora mangoda munzvimbo mavo iyo pasina chairi kuvaitira. Vagari ava vari kutiwo vanoda kuti vawaniswe mabasa kuvakirwa dzimba dzeavo vanenge vatamiswa uye kuona kuti nzvimbo yavo yasimudzirwa. Vekambani ZCDC vati vachasvitsa zvichemo izvi kuhurumende. Nezuro pakaita kuratidzira kunotyisa, vanhu ava vakapisa bhazi rekambani iri kuchera mangoda munzvimbo iyi. Sangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association raburitsawo gwaro richiti nyonga-nyonga iri kwachiyadzwa inoda kugadziriswa nechimbi-chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata muzvare Audrey Masara avo vapindawo musangano uyo.
Nezuro tanga tiri kunoko, I think social media yakunetsa kuti panokwanisa kuspreadwa news dzisiri dzechokwadi. Zveshuwa nezuro kwanga kune demonstration community yemarange ichiti no maabuse ati anyanya enough is enough. Tokumbirawo kuti muchitigadzirisa vachiri demonstrator pamaoffice ezcdc. So nhasi zcdc yaita call for a meeting. Saka pane meeting izvezvi vari kumarepresentatives ecommunity nana Sugar Chagonda vachirepresenta company. Saka vanhu vecommunity vari kutaura zvichemo zvavo zvavari kuchema nazvo. Saka ichangotanga ZCDC haisati yaadresa vanhu kuti tizive kuti vachaona kuti vangagadzirisa here zvichemo zvevanhu kana kuti chichi chaitika. Asi ndozvatakamirira kuti tinzwe kuti pakupera kwemeeting chii chinenge chaitika, zvinenge zvafamba chai.
Pane here vamwe vari kumiririrawo vehurumende vauyawo kumisangano iri kuitwa nhasi?
As far as I know right now pane vezcdc management yezcdc and pane mapurisa nemasoja akati one day, but iyo demonstration yacho, even this meeting it is very peaceful. Hapana hapo bongo zozo because the community yemarange ine vatungamiriri vari clear and vari ku encourage vanhu kuti no zvinhu zvingazvigadziriswe murunyararo.
Tambonzwa vamwe vanga vachitaura kuti hanzi vaChris Mushowe vanga vachinzi vari munzira kuuya kuzotaura nezvizvarwa zvemunharaunda. Mashoko aya mambe matambirawo here?
Ndamatambira. Takatitofunga kuti patinosvika kuno kuti tinovawana, but hatisi kuvaona. Ndofunga vari murod kana kuti vakansela handichaziva, but ndozvandoda kuedza kunzwawo kuti vekugovernment pane anyone here ari kurepresenta government.
Avo vanga vari mugari wekwachiyadzwa muzvare Audrey Masara vachitaura vari kwachiyadzwa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Vagari vekwaRukweza kumakoni South vari kuita muonera pamwe chuma chomuzukuru vachigadzirisa mugwagwa wavo uyo wazara makomba. Izvo zviri kutadzisa dzimotokari kushandisa mugwagwa unobva kunyazura uchienda kuchivhu. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Nharaunda yeRukweza inorimwa fodya nechibage zvakanyanya. Zvirimwa izvi zvinowanisa vagari mari yekuti variritire mhuri dzavo. Asi nepamusana pekushata kwakaita mugwagwa mukuru unopfuura nemudonho iri, varimi vari kusangana nedambudziko rekutengesa zvirimwa zvavo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vagari vabatane nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu muchirongwa chekugadzirisa mugwagwa uyu. Mumwe vamwe vari kugadzirisa mugwagwa uyu vatapiwa chigudu, vanoti vari kufara nekubatana kuri kuita vagari pachiitiko ichi.
Vari kuchenesa rodhi yedu kuti mota dzedzione kufamba dzisingati maextent. Saka tofarwa dai nyika yedu ka yangoramba ichiita development yakada kuti zvinhu zvedu zvite zvakanaka.
VaCrispin Marimo vanoti kubatana kwevagari kunoratidza shuviro yavo yekuti munzvimbo yavo mubudirire.
Takaungana kuti tizoona basa ratiri kuita semhuri yemakoni South constituents. Takakwanisa kuti tinge tichiunganidza mayouth edu waka kwanisa unge wachi daira waka uya kutu wazo utibatire kugadzirwa kurukuitu kwa mkwagwa kuno bagunya zura uchenda kudoroa
wata tenda na mwenosu vano tikuipa kwa nge kwa ita mkwagwa wavo kwanga kukangani savarwere vanenge vachitakuru kwa kuendisi kwa kushipatara chikuru chemura mbinda rishitore rava nunguwa ya kareba
so kana tichona mkwagwa edu itigadzirwa saizo zi zinu za tino kuruzira tino zutenda chaizo vanawe kuno tukuto kuruzira wakawanda warukuma guta even waruku diaspora dai wabata nane vamwe varimuno basare development rendere mberi nekuti nyika yedu yanga yasvika pekuti zvinhu zvanga zvisina umira zvakanaka migwagwa zvakaita uno mugwagwa tine chipatara chiri pamurambinda tinonzi murambinda general hospital tinobatsira vanhu zvakanyanya mu province ino yeManicaland ma references anobva kuma hospitals akasiyana siyana anoitwa kumurambinda especially vanhu vane ma ailments akasiyana siyana HIV infected people vanobatsirwa pamurambinda kuti mugwagwa kana wakadai ambulance ichifamba tinotoita dambudziko tiri kutenda chaizvo nebasa guru raitwa namamatara nyika rekuti nzvimbo yedu isimukire
ambuya Suzeni Chaipa vanoti mabasa ari kubatwa munharaunda mavo ari kupa vechidiki kuti vasiye mabasa akaipa
ipo pano patiri apa pane motika dziri kutosvika panguva yekuda kubheuka dzakavandisa saka tiri kufara namatara nyika semwana wedu akafunga kuti agadzirise rodhi iyoyi kubva pano kusvika kumutunga gore kuenda kwaniro dai mwari aizovaitira zvakanaka tiri kuona vana vari kufara vasikana vana vakomana avo
vamishiki matara nyika mumwe wevagari vekumakoni south vari kubatsira nezvishandisiro mukugadzirisa mugwagwa wekunyazura uyu vamatara nyika vanoti vachaita zvose zvavanogona kugadzirisa nharaunda iyi
mayuti atadaidzaya handiti waswera vachiita basa mukatarisa vari kupema vari kubvisa miti kuti road iwe clear isusu tinozovabatsirawo nechikafu nekungovatendawo kuti maita henyu nezvichoma zvatinokwanisa ngu hurumende ndiyo ine chijana chekuti inge ichigadzira migwagwa asi tiri kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe hurumende ine zvakawanda zvairi kuita asi inosvika pakuremerwa saka isusu hatingaregedzi infrastructure yedu ichiparara nekuti hurumende haisati yasvika pakukwanisa kunge vachigadzira
vari kugadzira mugwagwa uyu vari kupiwa zvekudya navamatara nyika avo vanova muzvina bhizinesi munharaunda iyi uye zvekushandisa zviri kubva kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu ndakamirira studio 7 kwarukweza Makoni South ndini Lweda.
Makadii vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Wave westudio 7. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika. Takatarisira kuva navaHappy Mochidziva veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa uyezve vaLouis Matutu veZanu PF nevamwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutiudzawo maondoro enyu tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001202465038 nhamba zvekare 001202465038 munogonawo kutibata papeji redu reFacebook paVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vasashandisa zita rekuti MDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayiswa nekushayikwa kwemvura mupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzeZanu PF dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari mumasvingo dzichiti dzine mufananidzo wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA.